Sekutanga kana kuteresa kampani yezvemabhizimusi idanho rakanaka nekuti China ndoyanyika hombe hombe yatinonyanya kudyidzana nayo nyaya dzekutengesa nekutengeserana. Saka takashandisa mayuani zvinhu zvagara zvazviripo, but zvinoitawo zvakare kuti matrade cost anga achideredzwa, uye zvinoitawo zvakare kuti nyaya dzemacurrency risk dzinge dzichiminimaizwa. Nekuti China ndo one of the biggest trading partners yeZimbabwe pane munguva. Asi takadai in terms of macontainers, zvinogona kupera nguva kuti vanga vachiumapfunzo vachishandisa machinese yuan, nekuti vanhu vazhinji vanga vangodzera kushandisa maus dollars anenge ari stable.
Asi vachitambara, Zimbabwe inosvika riini ichishandisa idzo mari dzedzimwe nyika idzi?
Chokutangisisa kuona kuti muekonomi mune production yakawanda here. Pane zvii pari zvino production ive yakanyanya kuderera. Production muminda yedu, production even mumafactory edu iri pasi zvakanyanya. Saka ngatigadzirisei nyaya idzodzo. Kuminda ngatione kuti mafarmers edu awana maproperty rights ari strong, sekuti vakwanisongo vachienda kumabhanga nemabhengeble proposal nemacobol project avo vachikwanisa kunge vachipiwa mari kumabhanga. Heni ngatidzaniso nyaya yemacaracetals edu kuti akwanise kunge achicontributa kuproduction, contributa kueconomy. Pari zvino maparaceta edu haana zvaari kunyanya kucontributa, ari kutodraina fiscal makatarisa dzimwe nyika. Kunana China maparacetals anocontributa about 50% kunyaya dzegross domestic product. Saka munowo muzimbabwe tiri kuti ngatireformei maenda maparacetal edu.
Asi munoona here imi kushaya simba kwerandi kuriko kuri kupa kuti paitwe chipatapata chekuti ngatishandise mayuana?
Randi raisina kushanda zvakanyanya especially muHarare. Vanhu vanga vakunonyanya kushandisa maus dollars. Saka handioni kudonha kwerandi kusaita kuti hurumende ite chipatapata kuenda kumachinese yuan. Ine makaona machinese yuan aya chienda pane us dollar amunda akatiberere zvakanyanyisisa. Zvinhuzvazvimazvima kunyatsa kuti mire zvakanaka kuchina paine nguva. Saka zvinogona kuita kuti uptake yemayuan inge ichakiriswa ipera kumaconsumers. Mabhizinesi anogona kuda kurishandisa ipera vanodhila nechina, but maconsumers asina mabhizinesi aina akanyatsoanda. Zvinogona kutora nguva kavo dzezvinogona kuvanyore kuanga achibvuma kushandisa mari yekuchina.